Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 17, 2022. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ndezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatambidzwa gwaro kubva kumadzishe rine chekuita nekugadziriswa kwenyaya yeguku rahundi. Asi vamwe munyika vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Bato Residents Coalition for Change Roshora ZANU-PF nenyaya yemhirizhonga yakaitika kumatovo nezuro kukakuvara vanhu kusanganisira nhengo dzedare reparamende. Imwe nhengo yeZAC yopomirwa mhosva yekuita zvouori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vapiwa gwaro rezvakabuda kubva kuvanhu vaitaura nemadzishe nezvenyaya yedambudziko reguku rahundi. VaMnangagwa vapuwa gwaro iri kuState House kuBulawayo nemutungamiri wemadzishe Chief Fortune Charumbira. Vachinyora padandemutando ravo reTwitter, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vaMnangagwa vati nyika haivakwi nevanhu vanenge vachirwisana. Vativo kurwisana kwemarudzi hakuvake musha. Ngatinzwei vachitaura.
Today we make an unapologetic statement to the issue that tribalism, regionalism, and ethnic hostilities have no place in our beloved motherland in Zimbabwe. We are determined to build one nation, acting in unison and speaking with one clear voice as a people and as a nation. From the Mbeki to Limpopo, something to Italy, we are a unitary state under one state, singing one national anthem. The Second Republic took a deliberate decision to invite all political actors who had participated in the 2018 Amaranth elections to join in a platform for national convergence. The objective was aims to engage in constructive dialogue amongst ourselves in the quest to achieve a collective goal of national development for the benefits of all our people.
Mashoko avaMnangagwa vachitaura vari kuState House kuBulawayo pakutambidzwa kwavaitwa gwaro reku yedza kugadzirisa dambudziko reguku rahundi. Mashoko aya abva kubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Munguva yegukura hundi vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru zviviri vakaurayiwa nemauto e5th Brigade kumatunhu eMatabeleland neMidlands kubva muna 1982 kusvika pakazonyoreranwa chibvumirano chekubatana kana kuti Unit Accord pakati peZANU PF neZAPU muna 1987. Panguva iyi vamunangagwa ndivo vainge vari gurukota rezvevasori uye vanonzi vaipesvedzera kupondwa kuvanhu panguva iyi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati iyi yaive nguva yekupenga asi vakaramba kukumbira ruregerero. Hurumende yavamunangagwa inoti iyi yaive hondo uye yave nemakore ichivimbisa kugadzirisa nyaya iyi. Kumusangano weUnited Nations kuGeneva, Switzerland, wezvekurwisa nyaya dzerusaro raganda kana kuti United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination muna Nyamavhuvhu, Zimbabwe yakakurudzirwa kuti igadzirise nyaya yegukura hundi kunyange hazvo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakamboda kuti nyaya iyi yainge yagadziriswa kare. Mugozeya nezvenyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ndione sekudaro nokuti nyaya iyi yave nenguva yakareba ichingotaurwa, uyezve akazwa kutanga vanhu vachichema kuti nyaya yekukura hundi inofanira kugadziriswa. Ivo vamunangagwa semunhu ari an interested party munyaya iyi, handione sekunge vangave the right person kuva vachitungamira chirongwa ichi.
Ko sei muchiti vane maoko akasviba?
Ivo vamunangagwa vanopomerwa kuti ndivo umwe wevanhu vakakonzeresa iyo nyaya yekukura hundi kumatebeleland. Saka kana tichitaura nyaya yatingati pachirungu truth and reconciliation, ivo vanofanirwa kuve vari mumwe munhu achazodaidzwawo kuzotaurawo kuti chii chakanyatso kuitika kuti vanhu vawane yatingati closure panyaya iyi. Saka handione sekunge ivo vangatungamire nyaya iyi nokuti maoko avo akasviba.
Pane mamwe magwaro akambouburitswa akaita sana chihamba kwecommission nemamwe nemamwe. Tiri kuona kwaburitswa zvakare rimwe gwaro rapo havamunangagwa nemadzisha aya. Izvi zvinokuratidzaiwo chii takatarisa nyaya yekugadziriswa kwedambudziko iri?
Zvinotaura kuti nyaya iyi yave nenguva yakareba ichitaurwa nokuti yachihamba kwandeimwewo yakazouyawo kumasure kweinonzi yeCatholic Commission yakaitawo panguva yapfuura. Saka magwaro ari kungouya achingonyorwa but pasina vanhu vari kunyatsokuactiona zviri kutaura nevanhu. Iyi nyaya inyaya inodzimba zvikuru ende inyaya yekuti nyika ingamboenderi mberi ichikangamwa icho ichi yatingati chapter yakaitika yeinonzi nevamwe yanga iri genocide. Saka inyaya ida kuongororwa zvakasimba ende inyaya ida kuti iinvolve mapato akasiyana siyana munharaunda yakaitikira kukura hundi iyoyo, nokuti hurumende semamiriro yakaitai haingave iri iyo iri kutungamira chirongwa ichi. Chirongwa ichi chofanira kutungamirwa nemavictims ende vachitaura kuti chofanira kufamba zvakaita sei. Ndingati machifa aya aenda negwaro iri kuna vamunangagwa ndinoona senge kuti izvozvo ndo zvinofanira kutorwa serious ende iwo vanofanira kutora matano sevatungamiri venharaunda ari machifu kuti zvinhu zvingafambiswa zvakadii.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kuti riri kushushikana zvikuru nemhirishonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika, uye riri kurudzira mapurisa kuti aongorore asina divi raakarerekera mhirishonga yakaitika kuMatovo South neZuro, uko kunonzi nhengo dzedare reparamende dzakarohwawo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weTriple C Muzvare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vakamhangara nyaya yekurohwa kwenhengo dzavo kumatovo neZuro kumapurisa, uyewo vakavapa mazita enhengo dzeZANU PF dziri kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Saka isusu hatisi kufara nemhirizhonga iri kukonzerwa neve ZANU-PF. Taka reporta nyayacho kumapurisa, mapurisa haka uzwa, nema zita, nema registration number, zimota jwezi zanziripo, zaka piwa kumapurisa. Saka ezinezu, chuku ravira kunema purisa, kutiba ungore nyaya ii nema zo, hatiki kutimapurisa, anyara repa nyaya ii no kutiba neve ZANU-PF, vaka konzeresa. Tuda kutiba, tuda kutiba wana vachisunga lami, tuja vanu zimbisi wakuzi, vaite nene constitution nepumbiro remtema.
Vati zimwe nengo dzavo dzakarohwa wazve kuti dzakatoendeswa kuchipatara.
Vamwe vacho vakaendeswa kuchipatara. Kuna akatyoka mbabvu, kune vakarohwa vakakwara, vamwe vacho vakazokwanisa kuenda kumba. Asi tine vamwe vakaita sana Honorable Mulukile neva vaifamba nawo vakaitwa ambush vari munzira yekudzokera kuulawayo. Vakatozoita zvekutiza mu kupinda mabushes nokutiza nokuti yange yakuda kuvarova yavhara road yese. Vakadzowanikwa havo vakaendeswa kudzimba dzavo. Asi zvazvinoratidza ndezvekuti hapana munhu akasununguka munzvimbo iyoyo.
Muzvare Maere vati vanoziva kuti vanhu vakaita izvi inhengo dzeZANU-PF nekuti vaive nemotokari dzakanyorwa kuti ZANU-PF, uyewo vamwe vacho vakaita sava Moses Langa navaAdmire Masikati inhengo dzeZANU-PF dzinozivikanwa. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Nengo Z3C dzinosanganisira vari kumirira bato iri mubi-election yeward 2 kumatobo vasindiso ngwenya nevamwe vaiva batsira kutsvaga rutsigiro vanosanganisira nengo dzeparamende dzinoti vakutsatsa pulu vanomirira Nkulumani vaDaniel Molokele vanomirira Hwange Central navaAilos Nyoni vanomirira Bulawayo East vakarohwa nenhengo dzeZANU-PF uye vamwe vavo vakaendeswa kuchipatara. Triple C inotiwo vanhu veZANU-PF vakaba hupfu nyama nemari pamwe nekucheka mataira emabhasikoro aishandiswa nenhengo dzavo kutsvaga rutsigiro. Vapulu vaudza Studio 7 kuti vakaburiswa muchipatara sezvo vasina kukuvara zvakanyanya. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi varamba kuti nhengo dzebato ravo ndidzo dzakatanga mhirizhonga iyi.
Musangano weZANU-PF hautenderi mhirizhonga senzira yekutsvaga rutsigiro. Asi zvataona uko zvinhu zvinonyadzisa. Hatizivi kuti ndiani wakavanyepera vanhu veTCC navachamisa kuti kana vakaita mhirizhonga ndivo vanomhanya kunopakura kuvanhu kuti tisu taitirwa mhirizhonga, ivo varivo vanenge vaita mhirizhonga. Vapedza kudaro vozoda kutsvaka kuti ndicho chikonzero chasaka kuti vadyiwe musarudzo kana vachinge vadyiwa. Zvakashata fani izvozvo nokuti zvinokuvadzisa vane vanhu vanenge vasina mhaka vavanenge vachitungamidza kumberi, ivo vasingaende kumberi kwacho kunorwisana votungamidza vana vevamwe.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora mhirizhonga yakaitika kumatovo nezuro. Mumashoko kuvatori venhau vanyati vati ZANU-PF neTCC dzakamhanyara kumapurisa kuti nhengo dzavo dzakarohwa uye mapurisa ave kutsvaka vakapara mhosva iyi. Vanyati vakurudzira mapato ematongerwo enyika nevatsigiri vavo kuti vasiyane nemhirizhonga. Muzvare Maere vati nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pakaramba paine mhirizhonga munyika, vachiti bato ravo rakatozivisa masangano akaita seSADC neAfrican Union nemamiriro akaita zvino munyika. Vatiwo izvi ndizvo zvimwe zvakapa kuti bato ravo riti rinoda kuti United Nations iongorore sarudzo dzemunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaumba dare revanhu vatatu richaongorora mhosva dzeuori dziri kupomerwa mumwe komishina weZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vaJord Makamure. Mumutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument 172 of 2022, vaMnangagwa vadoma vaMafios Cheda vaimbova mutongi kuti vavisa chigaro wedare iri kana kuti tribunal ichatonga vaMakamure. Vamwe vari mutribunal iyi ndivaCharles Varara vanovagweta naMuzvare Rigaita ndiwe hove. Mhosva dziri kupomerwa vaMakamure dzinosanganisira kuti havana kutaura kuti vanhu vaishanda neSouthern African Parliamentary Support Trust inonzi zvainomirira hazvienderane neZAC. Vanzivo vaida kuita zvematongerwo enyika zvisingatenderwe kumakomishina eZAC vachinzi vaida kunokwikwidza kugokwe. Mukuita izvi vanonzi vaidawo kuti vanhu vangonzi Vali Sung vavape mari yekutsvaga rutsigiro vozovaregera vozoregedza kuferefetwa nezank. Asi vachitaura neStudio 7 vamakamure vati havana kubvira vasumwa nezvenyaya dzavari kupomerwa izvi uye vatoshamisika vachizviverengawo pamadande mutande semunhu wose. Vamunangagwa vanogara vachitaura kuti chinangwa chavo ndechekurwisa uori. Vakayambira mazuva mashoma adarika kuti havatarise kuti munhu abuda mbamani panyaya dzeuori. Asi izvi ndizvo zviri kuitwa navamunangagwa nehurumende yavo here? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vapedzisai ruhanya vanotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute.
Makomishen zvese vakaana Zimbabwe Electoral Commission, vana Zimbabwe Anti Corruption, vana Media Commission haasi independent. So kuti urarame mukomisheni iwaya unofanira kuita zvinhu zvezani. Ukasaita zvinhu zvezani, zani inokutsvakira nyaya sezvaitwa vamakamurani. Hapana chitsva chatatingazivipawo kana dzine nyaya yakashanda pavakaapoindwa kuita komishena vaingoziva kuti vaishandira Southern African Trust yavo yakashandira. Saka pane zvimwe zvinhu zvavanenge vaita muzasi imomo, pane pavanenge vatsika pasingatipi. Ende ukatsika pasingatipi uchishandire zano, zano inogara kutsika. Saka ndozvava kuitwa vamakamure vakutsikwa dzozi pane zvavanenge vaita zvisingadiwi nezano.
Asika vehurumende vari kuti izvi ndo zvinoratidza kuti masangano akaita sana ZAC haafaniri kurerekera kune zvematongerwo enyika.
Zvepabondero romutiremo constitution anonzi maconstitution macommission anosapota democracy. But muzimbabwe mune democracy? Democracy iriko kupi? Mukati kwai mune democracy rokuti kwai vanhu vanenge vari pamusangano vakadzi vachiita meeting yavo kumatovoko vopindirwa pamiting yavo vokurwa hembe, vakadzi vokurwa hembe vobva vorohwa, varohwa mota dzavo dzotorwa, mapurisa haasungi vanhu, mutungamiri wenyika haana zvaanotaura, mutungamiri wemapurisa haana zvaanotaura, votaura kuti munyika momo mune dhemokrasi. Ino is an output of tyranny. It's a new deception. Zvokuti new deception iyom mazana mwanana hapana dhemokrasi munotaura. So ivo vamakamura vanofanira kuzvidzira kuti gemu ravo ravapinda muzvimakomisheni izvi zvezani uchiti uri kundoita basa rako sezvinotaurwa nepumuro remutemo zano haitevedze rule of law. Ndosavachovana nasikala izvezvi vane mazuva anodarika zana vari muchikurudzi. We can't fail. Votaura nezvedhemokrasi munyika yakadero.
Ko iyo ZAC yacho varuhanya iri kubatawo basa nemazvo here sevaonera muri kuita nyaya dzavari kumboferefeta idzi?
ZAC inoshanda kana makamboverenga bhuku rinonzi Animal Farm raJohn Orwell. Unonzi animals are equal, but some animals are more equal than others. And maanimals iwayo ari equal than others ndo ari corrupt. Ari corrupt havabati zvakatarwa navazvogoo vakamona mabhuku azvogoo kuna 1936 rinonzi the law as an instrument of operation in Southern Rhodesia. And mubhuku irero papage 30 vazvogoo mushakabva anotaura kuti in Southern Rhodesia a prison is a place where big criminals keep his mother one. Ndo zvana ZAC vanongobata tumwanana. Kukubatayo gono racho rekurapishana vanorobata kuti tarirai kubuda kuita maminerals munyika anobudiswa nani? Irifiti trade yemaminerals asingaindi kwaano kana kuinda anobudiswa nani? Anobudiswa neutungamiri uhwo. So munoti neanimal farm munoti nezvataurwa nazvo kuti in Southern Rhodesia a prison is a place where big criminals keep smaller ones. So vana makamura zvimasuwo guys zvangobatwawo asi machief superintendent ecorruption anotungamirwa nehurumende yezano kubva kunana Holgate Scandal kupinda kumacorruption yedhiziri kupinda kunana Marange corruption dzokumadiamond zvinoitwa nezano hazvidi nevamwani. Saka vana ZAC vokutambisa nguva.
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanotungamira Zimbabwe Democracy Institute vari parunare muHarare. Nengo nanhatu dzesangano rinomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzasungwa nemapurisa apo dzange dzichida kusvitsa gwaro renyunyuto kuvakuru vakuru vepachikoro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo avo vakawedzera mari yechikoro nezvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400%. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vadzidzi vange vakawanda vaungana vakafamba vachida kunosiya gwaro kuhofisi yemukuru wepachikoro chepamusoro ichi vachiti mari yavakawedzerwa iyi havakwanisi kuibhadhara. Gweta revasungwa ava vaPhilip Shumba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti public nuisance pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vamwe vasungwa vanosanganisira vakareji Gara, vashadheni Chikamakuni namzara Kimbali Johnny. Mutauriri weZinasu mumasvingo vatadiwa mushonga vachoropodza kusungwa kwevamwe vavo vachiti kutyorwa kwekodzero dzavo.
Isusu tinoona sekunge kumbunidzirwa kodzero dzedu nemapurisa nekuti isusu munoona kuda kwaita fisi vashomari vanokwanisa kudzibhadhira bhusi vazhinji wedu vabereki wedu masivil sevhasi satinoona kuti mari haikwanisi kuibhadhara. Pese patinotisira tidziro kuti tiradzire kodzero dzedu tinoi vachisunga mapurisa aya ndoona sekunge anenge achitiona sekunge tatomwana nekudzina asi tinge tichitofosoone situation inenge iri paground kuti tinge tichiratidziro nekuti fisi hapana munhu angambotumumbaimba madoti anoratidzira bati zvinongomutsimidza sega nekuti fisi yakakwira zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiriri weZinasu munyika vaBenonwe avo vati vakuru vezvikoro havafani kushandisa mapurisa kusunga vadzidzi vanenge vachinyunyuta.
Titori necrisis hombe semastudents because tikatarisa behavior iyi yekunetsa mastudents nepolisi haisi kutanga nhasi kuchizechiu. Just ma few weeks apfuura apa kuuzeti vakaita the same thing vakasunga mastudents kuMSU 2 days ago vanga vakadira mapolisi muuniversity after ma students ataura kuti mimari yavati tichibhadhare iyi hatizoikoni and nhasi vasunga 6 kuchizechiu. Takutoshaya kuti patinoda kutaura nevakuru vechikoro isusu takupindwa nemapurisa takusungwa zvichiri zveuniversity here kana kuti pane zvakuitika zvatisiri kunzwisisa.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwacho tehwavati vanga vasati vasungwa nezvenyaya iyi.
Mamini zinipo cheka kutana andu usati nasanda zvasa zvasvika tume cheka kuti pane zvakadaro zvaitika here.
GZU yakawedzera mari idzi kubva pazviuru makumi matanhatu emadhora emunyika 66,000 kusvika pazviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora emunyika 350,000. Vadzidzi vazhinji vanoti mari iyi yakawandisa sezvo vabereki vavo vasingawani mari yakadai kunyanya vashandi vehurumende nevarimi. Mutauriri wechikoro cheGZU vaAnderson Chipatiso havana kukwanisa kutipa divi ravo vachiti vanga vachityaira mota kuenda kuHarare. GZU inobatana nevamwe mayunivhesiti akaita seMidland State neUniversity of Zimbabwe izvo dzakakwidzawo mari yechikoro munguva pfupi yapfuura. Kuripota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Muruira vakaudza dare reparamende mwedzi wapera kuti mari iyi haina kuwedzera zvakanyanya pachishandiswa chikero chemadhora ekuAmerica. Izvo zvakatsinirwawo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mubepanhau reSunday Mail kuti vadzidzi vanokwanisa kunotora zvikwereti vozobhadhara asi ZINASU inoti mari yacho inodiwa nechimbi chimbi nemabhanga uye hakuna mabasa. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vana vechikoro vekuTinhold vakashaya mutsaona yebhazi kunyanga nemusi wechishanu varadzikwa nhasi muHarare kumarinda eGlen Forest. Vana vakashaya ava vanoti Anesu Ishe Hove, Beyonce Guyo, Anita Manyuka, Destiny Dziva, Kimberly Tarisai Mutusha na Craig Madanire.
From Washington, the voice of America, the only.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nhasi yafuma kubomba muguta guru reUkraine reKyiv ichishandisa zvombo zvinotakurwa nendege diki dzemhando yemadrones dzakagadzirwa kuIran. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveutano, sangano reCancer Association of Zimbabwe rikurudzira madzimai kuti vaongororwe gomarara rezamu nguva nenguva, kunyanya mwedzi uno unorangarirwa chirwere ichi pasi rose. Mukuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7 abata valavmo makufirofa avo vanoshanda nesangano reCancer Association of Zimbabwe.
Mwedzi wegumiguri tinocherechedza breast cancer zvakanyanya seCancer Association of Zimbabwe muZimbabwe. Tine tichidzidzisa vanhu pamusoro pegomarara remazamu kuti vangachengetedza mazamu avo sei uye kuti vangaongorora sei kuti vanganga kudaro vane gomarara remazamu. Uye tine tichitorawo mukana uyoyo kuti tidzidzise vanhu kunyange mumaruwa kuburikidza nemapepa nawo nezvimwe zvakasiyana siyana zvokufambisa kwemashoko kuti tidzidzise vanhu nezvegomarara iyi. Uye tinoritorawo semwedzi wakakosha zvakanyanya nokuti mwedzi watinofanira kucherechedza vakararama kana vari kurarama negomarara iri.
Tine zvirongwa zvakare zvokuti madzimai aongororwe kuti kenza yemazamu ibatwe isati yapararira nomuviri nokuti dambudziko riri munyika yeZimbabwe iko zvino nderekuti kama makumi maseri kubva muzana zvevanhu vanobatwa vaine kenza vanobatwa yapararira nomuviri zvobva zvaita kuti idhure zvakanyanya pakurapwa kwayo uye kuti inetsewo kurapwa ichipera. Saka tinokurudzira kuti madzimai aongororwe kenza yemazamu. Saka nesuwo paCancer Association of Zimbabwe muguta reHarare tinoongorora mazamu uye tinokurudzira kuti madzimai auye nowando hwavo kuzoongororwa vanenge vari muHarare enda munzvimbo dzakapoteredza vanenge vari kurewo vanoenda kuzvipatara zviri pedyo navo kuti vaongororwe.
Zvii zvamungakurudzire kuti madzimai aite panyaya yegomarara iri rezamu uyezve zviratidzo zvimwe ndezvipi zvingange zviripo munhu asati aenda kuchipatara zvaanogona kuona semudzimai kana munhuwo zvake?
Tinozvikurudzira kuti naivo madzimai pachavo vaongorore mazamu avo vamene vachitsvaka zvimwe zviratidzo zvingangodaro zvichinongedzera kugomarara remazamu. Kana vachinge vazviona zviratidzo izvi ndo pavangazoenda kuchipatara chiri padhuze navo. Zviratidzo izvi zvinosanganisira kuita mapundu mumazamu uye kurwadziwa muzamu uye kubuda kana tumvura kana ropa paminyatso nezvimwe zvakawanda zvavangangoona zvinoratidza kuti pane zvashanduka pamamiriro emazamu avo. Kana vachinge vazviona zvakakosha kuti vaende vandoongororwa kuchipatara chiri pedyo navo uye kuti kana iri kenza yemazamu kuti ionekwe isati yapararira nomuviri zvive nyore kuti irapike. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vangava mumabasa kana mumakereke kana munzvimbo dzavanoswera vaite zvirongwa zvatinoita zviya zvokupfeka ruvara rwepingi uri mucherechedzo webreast cancer. Saka kazhinji isu vebazi reCancer Association of Zimbabwe tine tichiti vanhu vanopfeka zvepingi vobva vapa rubatsiro kuvanhu vanorarama necancer. Muchirungu tinoti wear pink and donate. Iri nzira yokuti tigone kuwana mari dzokubatsira avo vanenge vachirarama necancer. Saka hongu tinodzidzisa vanhu uye tinokurudzira kuti vascreenwe, asi zvakadarozve tinokurudzira kuti vanhu vape rubatsiro runoita kuti avo vari kurarama nechirwere checancer varerukirwe pakurarama kwavo, pangava pakuwaniswa mishonga yekurapwa kana kuwaniswa zvimwe zvavangada pakurarama kwavo panguva iyo vaya vanenge vachirapwa gomarara remazamu. Ndo zvimwe zvezvikuru zvatinokurudzira.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, valavmo makurirofa, vachitaura vari parunare muJohannesburg naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakunda Ireland nemarunds makumi matatu nerimwe kana kuti 31 runs makwikwi e2020 World Cup Zimbabwe. E2020 World Cup Zimbabwe yakapedzisira kutamba mumakwikwi aya makore matanhatu adarika. vateereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tirikutaura nezvenyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvichitevera kurwisana kwakaitika nezuro kumatobo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dr. Yamina Gay na Saidi mnaudze isiNdebele.
Soko isika tisenda bakuvi